zvinoti tise zvinokatya madza uye zvinosuwisa kuti hurumende iri kuziva kuti veruzhinji havasi kutambira kana kuhora mari inoita kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dziri kurehwa kuzvipatara. Kwouyawozve iye zvino izvi tingati nebumbiro remutemo idza ra-2013 iro rakatipa yatingati kodzero yeutano, right to health. Bumbiro iroro rinorevawo zvekare kuti ibasa rehurumende kuti vana vayo venyika vange vachiwana utano huri pamusoro-soro uye husingavadhurire zvakanyanyisa. Tiri kushamisikawo zvekare tichiona pamafizi matsva iwavo ari kurehwa nehurumende ari kutarisa zvinhu zvakaita sana cesarean section, mari dzinobhadharwa namai vaya vanenge vakazvitakura. Asi isusu tese tichiziva kuti kune mutemo zvekare wehurumende iwo unoti vanamai vakazvitakura, vana vari pamakore ari pasi pemashanu nevaya vari pamakore 75 zvichienda mberi havange vachitarisirwa kunge vachibhadhara kana vaenda kuzvipatara zvehurumende. Saka izvi zvinoreva kuti veruzhinji avo varombo vasina mamedical aid vachange vachisangana nenguva yakaoma zvikuru kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dzakadaro.
Asi varusike, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi, hazvikodzero here kuti mitengo yezvinhu zvakaitawo sekuripira muzvipatara inge ichikwira? Tichiona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iri kungokwira.
Hapana chakaipa kuti mitengo ichikwira, asi mitengo kukwira kwayo inofanira kunge ichienderanawo kane mari dziri kubatwa nevanhu. Pari zvino izvi ndoda kukutsanangurirai kuti chiremba chaiye nemari yaari kutambira kana kuti mukoti, manesis nemari dzavari kutambira havatombokwanisa kubhadhara mafizi arehwa iwavo. Zvoreva kuti vanhu vacho vari kupa sevhisi vakaita sana mukoti vari kushanda muzvipatara izvozvo akava nedambudziko rekurwarirwa kana kurwara iye pache zvake haatombokwanisa kubhadhara mafizi iwavo.
Zvii zvamungatarisirwawo kuti zvingaitwa? Pangaitwa here dzimwe nzira dzokuti vanhu vange vachikwanisa kubhadhara vachishandisa kana dzingava pfuma nezvimwe zvakadaro kuti varapa?
I think seZimbabwe handizivi kuti sei tisingadzidze kubva kune dzimwe nyika. Tine nyika yakaita seRwanda. Nyika yakaita seRwanda yakaiva nemaskims anoita kuti mumwe nemumwe angave ari kumaruwa vane maskims avo seatinoita kuno kwaya emaburial ekuti muchaona kuti hakuna musha usina burial scheme kana usiri member yeburial society. So maprogramu akadaro akaitwawo kuutano kunyika yakaita seRwanda. Izvo zvoreva kuti munhu paya paanozoenda kuchipatara haabhadhari nokuti anenge akabhadhara kare. Vane maskims avainawo akaita semanational health insurance scheme but ivavo anenge achitangira pacommunity level kuti munhu areve kudhara mari yake angave pari pamwedzi wega wega kana kuti kamwe chete pagore. Mari iyoyo inozenge ichimukavha kuitira kuti musi waanorwara, nokuti hazvizivikanwa kuti musi wauchazorwara unezenge uine mari here. Saka sei nyika yakaita seZimbabwe ingadzidzawo zvikuru kubva kunyika muno muAfrica. Rwanda is a good example. Kune dzimwe nyika dzakaita sana Thailand vanawo maskims akadaro anoitira kuti usazobhadhara at the point of use paya pawaenda kukliniki ndopounzi uchibvisa mari nyambe kazhinji munhu anogona kurwara asina mari yacho. Saka tinokurudzira kuhurumende kuti ngatidzidzewo handei tinokopawo kune nyika dziri kugona dziya dziya, asi kana taenda kunokopa ngatiuye munyika toimplimenta. Dambudziko remuno muZimbabwe nderekuti tinoita mapolicies nemapolicies akasiyana siyana anongopedzera akungoisa dhasi ari mumadhirowa haimplimentwe. Tine mavery good policies asinambobvira aimplimentwa. Saka tinoti kana kuri kunzi taenda kunodzidza kune nyika idzodzo ngatidzokei tiimplimente kuti zvibhenefite zvibetsere ruzhinji rweZimbabwe. Iro pari zvinoizvi tiri kutambura zvikuru kunyanya nyanya nenyaya dzezveutano.